Zvakanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri, gumi guru 17, 2017.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi.
Vanotengesa mumigwagwa zviri pamutemo muHarare vanoti vari kunetswawo nemapurisa panguva iyo anenge achinetsana nevanotengesa mumigwagwa vasina mvumo.
Vagari vekuManicaland votaura pamusoro pezvisungo zvinonzi zvakabuda nezano PF mudunhu reManicaland zvekuti mudzimai wemutungamiri wenyika Mai Grace Mugabe vave mumwe watevedzeri wemutungamiri wezano PF paCongress yeChimbi Chimbi iri kuitwa muna Zvita.
Nyanzvi munyatsi zveupfumi dzozeya zvinoreva dambudziko rekushomeka kwemari iro raramba ratekeshera nenyika yose.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vanorarama nekutengesa mumigwagwa yemuHarare vanoti havasi kufara kuti kanzuru iri kuvabvisa munzvimbo dzavari kutengesera kunyange hazvo vaine magwaro anovabvumidza kutengesa. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vamwe vanotengesera pakati pedhorobha reHarare uye vaine magwaro vakapiwa nekanzuro anovabvumidza kushandira pavari kushandira, amai Letwin Nyadzayo, vanoti vatorwa zvinhu zvavo nemapurisa pamwe nevashandi vekanzuru vakasiyiwa vasina chekubata.
Tatorerwa bhutsu muMatimberland zvangosumudzwa pekutanga vataiwa imi mune tebho iri raiti rambai muri dzorerai pakare mwakubvisirei simbatabvisa vatadzorera taakudzorera tichibhizi kudzorera. A big bad takuwa iva bhutsu ekula boxes ine madrinks atakurwa zvaii.
Amai Nyadzayo vati vane magwaro anovabvumidza kutengesera pakati pedhorobha asi vari kungodzingwawo sezviri kuitwa vamwe vasina magwaro akadai.
Ai ndingafungodai vatsvagirai vatitsvagira pekunotengesa kwakanaka nekuti tiri pandetokatinoto nekadhi rekukanzura.
Vachancellor Musinami vatiwo hurumende inofanira kuwanira vanhu mabasa kwete kusoromhanyisana nekugadzirisa dambudziko risiriro.
Kuti dambudziko iripere renyaya yemavhenda nenyaya yeunrest iri muno muguta remaguta guta rino musiti muno chinofanira kuitwa kugadzirisa utongi kugadzirisa mapolicies atinoshandisa kuti tishande nevanhu kugadzirisa nyaya yemabasa. Hakuna munhu anofarira kugara ari mumugwagwa asi kuti kana kumba kusina chauviri munhu anouya kuzotengesa madomasi murodhi. Saka vanofanira kugadzisa nyaya yemabasa, vanofanira kugadzisa policy iri friendly, urongwa huri unowirirana nekurarama kwevanhu.
Mumwe anoraramisa mhuri yake nekutengesera mumigwagwa vaDennis Munava vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika kuitira kuti veruzhinji vasaende kunotengesera mumigwagwa.
I think dambudziko riri kuitika nderekuti hurumende yedu iri kutraya kugadzirisa dambudziko racho from the top. Saka solution iripo nderekuti mavhenda aya ngaatsvagirwe mabasa nekuti tiri kufosa vanhu kuti vapinde muvhending inhau yeurombo inhau yekushayikwa kwemabasa makambani akavharwa.
Vanhu vanotengesera mumigwagwa vari kudzingwa zvitevera kurudziro yakaitwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe masvondo maviri adarika. Avo vanoti vanotengesera mumigwagwa vari kusvibisa dhorobha reHarare. Kanzuro yeHarare inoti vanhu vanofanira kutengesera munzvimbo dzakatarwa kuitira kuti kanzuro igowanawo mari pamitero. Hatina kukwanisa kutaura nameya weHarare vaBernard Manyenyeni kana mutauriri wekanzuro waMichael Chideme kutinzwe kuti sei vane marezinesi ekutengesa mumigwagwa vari kudzingwa nekutorerwa zvinhu zvavo ivo vaine magwaro ebasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Umiriri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nhasi wasangana nagavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya kuti vazeye matambudziko akatarisana nevarairidzi mukutora kwavo mari dzemihoro kumabhanga. musangano uyu wauya zvichitevera kukokwa kwakaitwa sangano iri na Dr. Mangudya mushure mekuratidzira kuri kuitwa nenhengo dziAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kwekuburitsa homwe panze senzira yekunyunyuta nekushayikwa kwemari kumabhanga. Varairidzi vari kuti vanofanirwa kuwaniswa mihoro yavo yose kumabhanga zvisina dambudziko sekuvimbisa kwavanoti vakaitwa navamangudya mukutanga kwegore rino. Asi vanoti pari zvino vari kupedza mazuva akawanda vari mitsetse kumabhanga vachikundikana kuita basa uye vasingawane mari dzavo. Tabata munyore mukuru wesangano iri vaRobson Chere kuti tinzwe mafambiro aita musangano wavo.
Tawa ni msangano kenguwa ya gare machida uza makuwa uza maerano ni mamiriro akaita zinu mjika muno chitarisa isu washandi we urumende machite kumaruwa utumi oro edu atiku kwanza kuhiwa na mabanga tirikura ala tirimu mavaranda ya mabanga idamu oro atimu oro haitiku wanika tirikufa mbane usiku maria haitiku wanika takwesha na kenguwa ya gare machita ndazongo parira nitekuti na iyo wa mangusha wana topuro pachena kuti munyika muno mune dambudziko saka hapana chakuda chaizvo kunze kwekuti iwo appreciate dambudziko ririmo mukati menyika ino kuti hamuna mari.
Saka chikonzero chachakaita kuti vakudaidzei kumusangano uyu chii iyo vachiziva kuti havana nzira dzekugadzirisana dzomatambudziko enyu?
Munongozivawo sevanhu vanoshandira hurumende kuda vanenge vachitya vakuru vavo ndosaka vatidana kumusangano uyu. Asi chaizvo vachida kuzama kuti konvinza isu tichivaudza vamamirira zvakaita kuratidza kutipa masolusheni iyayo ndo zvatobuda pachena kuti havana magadzirisiro avangaita dambudziko riripo.
Saka imi magutsikana here nemhinduro yamapiwa iyoyo?
Aiwa isu hatigutsikane nekuti hapana magadziriro avanoita dambudziko iroyo nekuti isu kana tichishanda chatinoda mari uye tinoshandira mari mari iyoyo tinenge tichida saka hatigutsikane nemhinduro dzakadaro.
Saka mune matano hamuchatora here pamusoro pedambudziko irori?
Matano aripo ticharambazve tichidemonstrata tichidi tichiudzawo vashandi vehurumende nematicha atinoshanda nawo kuti kana tichishanda tisingahore vatinoshandira vacho nevahurumende tiripo pari zvino kana iri kuratidza kuti yakundikana aiwaka kunouya vamwe vanogona kutsvaga mari.
Tichitarisawo kuratidzira kwamanga muchiita kwekuburitsa homwe muchamira here?
Isu tichaita musangano mangwana utungamiriri hwedu tozova nepozisheni taita from musangano wataita uyu saka mangwana zve tichava negwaro ratichaburisa tichizoesa kumamemba tanga taita musangano wo seutungamiriri.
Vanga vari munyori mukuru wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunare muHarare neStudio 7.
Bato remdc inotungamirwa navamogen tsvangirai pamwe nemasangano akazvimirira vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nemadzishe nemasabhuku ekuchiredzi mwenezi pamwe nechivi south avo vanonzi vari kuramba kubatsira vagari vemunzvimbo idzi kuitira kuti vakwanise kunyoresa. Kandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Mashoko ari kubuda anoti madzisha aya ari kunyima vanofungidzirwa kuti vatsigiri vemapato anopikisa matsamba anoratidza pavanogara kuitira kuti vanyorese. Madzisha aya anonziwo ari kumanikidza vanhu ava kubvisa chioko muhomwe vamwe vachibvisisa zvipfuwo zvakaita sehuku, mbudzi pamwe nedoro rendari kuti vanyorere vagari ava tsamba dzeuchapupu. Sachigaro MDC team masvingo vaJames Gumbi vanoti havasi kufara nezvekuitwa nemasabhuku nemadzishe.
Zvinetso zvazvihombesa zvatiri kureceiva nezvenyaya yemaproof of residence kuti madzishe nemasabhuku vamwe vanoda kupa munhu purufu zvichibva nokuti munhu ane bato ndewekubato ripi nderimwe dambudziko retiri kusangana naro.
Vagumbi vanoti madzisha aya ari kunyanya kushungurudza vatsigiri vavo nekudaro zvinogona kuita kuti vazhinji vasazovhote gore rinouya. Masangano akazvimirira anotiwo ari kututsumwa zvikuru nehori huri kuitwa nemadzishe nemasabhuku wekubhatarisa vanhu zvipfuwo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumusangano wewechidiki wecommunity tolerance reconciliation and development trust kana kuti COTRAD vazivanai muzoro dzevanoti madzishe achatadzisa vechidiki vazhinji kunyoresa kupfuta nekuti havana zvipfuwo.
Kusangana nemashoko akadai anova anosuruwasa asingafadzi zvakanaka muZimbabwe. Asi chiri kuitika mumwenezi muchivi nemuchiredzi ndomuri kunzi vanhu vauye neuku ukabara mabagwe mangarikoni kana zvimwe zvinhu zvidiki zvinoita kuti ivo vange vachizopasa buku mushure mekunge vachizoda tsamba yokuti vandorejista kubhota. Zvinhu zvakashata kunyanya-nyanya kuvana vechidiki, vasikana nevakomana vechidiki vanova vasina zvipfuwo izvi zviri kudiwa, vanova vasina kana gorosi kana gomo mabagwe uri kudiwa kuti vanhu varejistiwe kubhota.
Asi vagumbi vati kunyange masabhuku ari kuda zvipfuwo, ivo vakaendesa vatsigiri vavo mumawadhi enzvimbo idzi kuti vape vanenge vanyimwa tsamba mafomu EVR9 akasainwa nenhengo dzavo dzeparamendi pamwe nemagweta avo kuti vakwanise kunyoresa.
Izvozvo ndo dambudziko hombe retinaro masabhuku madzishe vanoti kuti ndikunyorere ndinoda 10 cents, kuti ndikunyorere ngatisanganei kana wanditi musi wedoro rekwanhingi uchanditengera chiponda ndokubva ndakunyorera tsamba. Idambudziko hombe, sakei tiri kumhanya nemaVR9. Etinoziva kuti VR9 kana tikange tawana maVR9 akakomishenwa nemaMP edu, dambudziko iroro rinobva rarerutswa.
Mamwe masangano akaita seMasvingo Human Rights Trust anoti zviri kuitwa nemadzishe kutyora kodzero dzevanhu dzekuvhota dziri mubumbiro remutemo wenyika. Studio 7 yakundikana kutaura nemukuru wemadzishe nemasabhuku munyika Mambo Fortune Charumbira kuti vatipe pfungwa dzavo vachinzi vari kuSouth Africa nemunhu adaira nhare yavo. Kunyange hazvo kwakabuda mashoko ekuti Masvingo ine vanhu vakawanda vanyoresa kuvhota kupfuura mamwe matunhu munyika, vazhinji vari kunetseka nekunyoresa nezvikonzero zvakawanda. Zvimwe zvacho ndezvekuti chirongwa ichi hachina kushambadza zvakakwana zvekuti vanhu vazhinji havana ruzivo rwekuti vanonyoreswa panzvimbo dzipi. Kunyoreswa munzvimbo dzemwe nedzichivi nechiredzi kuri kupera musi wagumi guru 25/2017. Mushure mezvo chirongwa ichi chinenge chopinda mune mamwe matunhu ari muMasvingo. Ndakamirira Studio 7 kuMasvingo, ndini Gandri Maramba.
Ziva here kwekunonyoresa? Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musi wa 25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; Uepwe, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dziva Rasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara; Kumanikaland, Chipinge, Central, West, East ne South; Musikavan, Chimanimani East and West; Mutare, South, East and West; Manikaland, Chipinge, Central, West, East ne South; Musikavan, Chimanimani East ne West; Mutare, South ne West; Buhera, South; Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North ne South; Mount Darwin, North ne West; Mashonaland East, Mudzi, North, West, ne South; Mutoko, East, North, ne South; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North, ne West; Kumashingo, Chiredzi, East, West, South, ne North; Mwenezi, East, ne West; Chivi, South; Matebeleland North, Lupane, East, ne West; Binga, North, ne South; Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North neMzingwane; Insiza, Insiza North ne South; Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumunyu; Gokwe South, Gokwe Mapfungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi ese macenters ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuwana pawebsite redu rinoti www.voashona.com.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri wehurumende yeGreece vaAlexis Tsipras kumuzinda weWhite House, muhurukuro dzinotarisirwa kutarisa kutyidzana kwemauto, kuchengetedzwa kwemhando dzemoto pamwe nebudiriro mune zveupfumi.
Boka rinoona nezvevapoteri musangano reUnited Nations rinoti zvimwe zviuru zvevapoteri verudzi rwechigoinga zvayambuka muganhu wenyika iyi zvichibuda mumiema zvichipinda muBangladesh mukati memaawa makumi mana nemasiri adarika. Sangano iri rinoti vanhu vane uwandu huri pakati pezviuru gumi nezviuru gumi nezvishanu vakamirira rubatsiro vari pedyo nemuganhu muBangladesh mushure mekutiza misha yavo iyo yakapiswa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvananga kumawere uye zvinogona kukonzera kusagadzikana kwenyika sezvo mari mumabhanga iri kuramba ichishayikwa kunyange hazvo hurumende iri kuti iri kugadzirisa dambudziko iri. Gavhana webhanga guru renyika Dr. John Mangudya vakati Zimbabwe yainge yawana mari inosvika mamiriyoni mazana matanhatu emadhora kubva kubhanga reAfriExim Bank senzira yekugadzirisa dambudziko remari, asi vakawanda vanoti zvinhu zvatonyanya kuita manyama amire nerongo. Kunyange hazvo uremu hwemabond notes waderera, vemabhizimisi makuru vanoti mutemo uri kuvamanikidza kuti vatengese zvinhu nemutengo wakafanana pamabond notes nedhora rekuAmerica. Mamwe mabhanga akaita seStewart Bank neStandard Bank ayo anga achibvumidza kuti vanhu vatore mari pamaATM cards kana vari kunze kwenyika mazuva mashoma apfuura akamira kuita izvi achiti haasisina mari yekunze. Mazuva ano mabhanga aya anoti munhu anenge achida kushandisa kadhi rake kunze anofanira kuuya nemari yemadhora ekuAmerica kubhanga racho oisa mari yaanozoshandisa. Hazvina kujeka kuti chii chaitika kumari dzagara dziri mumabhanga aya. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti vemabhizimisi makuru ndivo vave kunyanya kuomerwa nezvinhu sezvo vachisungirwa kutevera mitemo yeReserve Bank of Zimbabwe.
Kune mazvitoro zvikuru munyika vakaita sana OK, vana TM, vana Pick n Pay, I think hakuna dambudziko ratiri kutaura here. Dambudziko riri kunyanya kuwanikwa kune mabhizimusi vaya vatingati vamwari informal, even vamwe vari kutengesa zvinhu zvekuvakisa dzimba chaizvo, matiles nemafloors nezvimwe zvakadaro. Vari kuti vamwe vacho vari kuti kana uine US unogona kubhadhara at 50% discount.
Mashoko aya atsinirwa nemutedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vakaliso Jokonya avo vati havana zvavangaite kunze kwekutevedzera mutemo.
Zvirikutokonzera matambudziko nechekare. Zvido zvehurumende zvanga zviri zvokuti bondi neUS dollars zvive zvine mutengo umwe chete, zvive zvine value imwe chete, asi nenyaya yekuti zvinhu hazvisi kukwanirana matioti mumariketi memari umu zvinotizira taizvo pachazvo kuti zvimwe zviome zvisava pamwe chete. Saka une vanhu vanofamba vachitengesa mari mumigwagwa umu unotozvinzwa kuti hazvisi kupindirana ba.
Vaimbova gurukota rinoona nezvemari vatendai biti vanotiwo mari mumabhanga hamuchina sezvo hurumende ichiramba ichikwereta mari kumabhanga aya isingadzosere. Nyaya yekushomeka kwemari iyi yakambopawo kuti mafuta ekubikisa nezvimwe zvinhu zvakawanda zvitange kushayika munyika. Asi iko zvino mukuru wesangano reOil Expressors Association of Zimbabwe vabusisa moyo vanoti zvave nani.
Reserve Bank iri kutiendesera kumberi kwetu kuti tiwane mari iyoyo nekukasira.
Ko, dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo? VaJokonya vanoti panoda kuti Zimbabwe ikwezve vemabhizimisi vekunze.
Toda kutanga taona kuti mari yokunze ipinde muno munyika zvinoreva kuti vanhu vomuZimbabwe vane zvinhu zvavanogona kunge vachitengesa kunze kwenyika vowana manje foreign currency yopinda muno. Kana yauya iyoyo mari ndoinoita kuti isu tigogonawo kuramba mabhizinesi achienda mberi.
Nekuona kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvinenge zvaenda kumawere, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakadoma gurukota idzvari zvemari vaIgnatius Chombo vachibvisa vaPatrick Chinamasa. Asi vachitambara vanoti havaoni vaChombo vachikwanisa kugadzirisa dambudziko iri.
Matambudziko atanawo anogona kunga ari matambudziko anoita go beyond even an individual minister.
Vanongora nyadzi zveupfumi nenyaya dzematongerwo enyika vanotiwo kudzamara vakuru muzanu PF nehurumende vaisa zvido zvenyika pamberi pezvido zvavo matambudziko akadai acharamba achiwanika munyika.
Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vakabuda munyika nezuro vakananga kuUruguay kumusangano weWorld Health Organization vakanangana nezvirwere zvisingatapuriranwe. Musangano uyu uri kupindwawo nevatungamiri wenyika pamwe nevatungamiri wedzihurumende vanobva kune dzimwe nyika. Musangano uyu unonzi wakanangana nekutarisa gwara rakanangana nekuderedza uwandu hwevana vari kufa nezvirwere zvisingatapuriranwe kuburikidza nekudzivirira uye kurapa pamwe nekukurudzira utano hwepfungwa. Musangano uyu unonzi uchapawo mukana kune vari kuupinda wekuti vapane mazano ekuti vakwanise kuzadzisa zviga munyaya dzezvirwere zvisingatapuriranwe panosvika gore ra2025. Musangano uyu uri kuitwawo panguva iyo pasi rose rakatarisana nedambudziko rezvirwere zvakaita segomarara, chirwere cheshuga, chirwere chemwoyo nezvimwe zvirwere zvinononoka kupora. Musangano uyu unotarisirwawo kubuda negwaro rinotarisirwa kutsigirwa nevari kupinda mumusangano uyu.
Vamwe vatsigiri vezanu PF kumanikaland vanoti havasi kufara nedanho riri kuda kutorwa rekuita kongresi yechimbi chimbi iyo vanoti yakanangana nekusimudzira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vaite mumwe wevateedzeri wemutungamiri wezanu PF. Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Mashoko aya anotevera chisungo chakaitwa nebato rezanu PF mukupera kwesvondo. Asi dzimwe nhengo dzebato iri dzinoti amai Mugabe havana kukodzera kuti vapiwe chinzvimbo chekuva mutevedzeri wemutungamiriri webato, izvo zvinozoita kuti vaitwe mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Mumwe wevanhu ava vanopikisa kukwidziridzwa kwaamai Mugabe ndiva Ruben Bote.
Tikati chekutanga chinofanira kuzivikanwa nenyika yese, zvizivikanwazve nemusangano wedu wezanu PF ndezvekuti hapana mukuru papati inoyi, zanu PF ndeye munhu wese. Saka isi tiri kuona kuti zvoda kuitwa izvi zvoda kuitwa zvakanangana pakuda kuita pachirungu tinoti dynasty, zvokuda kuita mupat kuti iite munhu wani kana iite family one. Saka isi tiri kuti musangano wechimbi chimbi uda kuitwa inzira yekuda kupusha kuti amai vaende pamusoro, zvinova zvinoita kumanikidzana mukati nekushikidzirana. Isi tiri kuti vanhu vanofanira kutungamirira musangano wezanu PF vanofanira kubva kuwana wandu vafanira kuvhota zvichiitwa maringe nenyaya pasina munhu kufoso kana kushishidzirwa.
Imwe nhengo yezanu PF uye vaimbove murwiri wehondo yerusununguko vaIvan Mbengo vanoti zviri kuda kuitwa izvi zviri kunze kwemutemo uye zvinofanirwa kurambwa zvachose. Vanoti bumbiro remutemo yezanu PF harifanirwi kungoshandurwa shandurwa chero nguva apo vamwe vanhu vanenge vaine zvavanoda kuzadzikisa kana kubvisa vamwe pazvigaro. Bumbiro rezanu PF rakashandurwa zvakare muna 2005 kuitira kuti mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato ange ari munhukadzi. Izvo zvakapa kuti amai Joyce Mujuru vatore chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri wezanu PF. Bumbiro iri rakashandurwa zvakare muna 2014 rikapa masimba mutungamiri webato kuti asarudze vatevedzeri vake kwete kuti vasarudzwe nevanhu pakongiresi. Izvi zvakapa kuti amai Mujuru vabviswe mushure mekupomerwa mhosva yekuda kubvisa vaMugabe pachigaro. Mumwe mutsigiri wezanu PF kuno kumanikaland vaProsper Tendengu vanoti vanoona hurongwa hwekuda kusimudzira amai Mugabe huri hwekuda kufadza rimwe boka rinozivikanwa nekuti G40 iro vanonzi vanotsigira.
Pane kongresi kuda kuitwa iyi ida kungobvisa vanhu vasingachadiwi muzanu PF chete, otherwise hapana chitsva chatiri kungotarisira kubva pakongresi iyi ruda kutoitwa maimanje.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemunyori wezanu PF mudunhu remanikaland vakenneth Saruchera pamusoro penyaya iyi, kunyange hazvo pamusangano wesvondo vakatsigira pfungwa yekusimudzira amai Mugabe. Chikwata cheG40 chiri kukikirisana nechimwe chinozivikanwa nekuti Lacoste, icho chinonzi chinoda kuti mumwe wevatevedzeri vavaMugabe vaEmerson Mnangagwa vaende panyanga kana vaMugabe vachinge vazosiya chigaro. Ndakamirira Studio 7 Mamtare, ndini Loida Moyo.
Munau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheCapes United chatarisana nenjodzi yekudzingwa mumakundano echibuku Super Cup zvichivera mhirizhonga yakaitika pamutambo wacho neShabane Mine. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wekasolaga Premier Soccer League Mzvare kuDzaibare vazivisa kuti vanotonga mhosva dzemugungano iri vari kusangana nhasi manheru kuti vape mutongo wavo wemutambo wakagumira panzira pakati peShabane Mine neCapes United mushure mekunge vatsigiri vemakepekepe vakakanda zvinokuvadza munhandare. Asi vanoziva zviri kuitika musangano iri vanoti hapana chirugarirwa pasi kunze kwekudzinga Capes United kubva mumakwikwi aya sezvo nyaya iyi yakakurukurwa nezvayo kare maGreen Machine ndokuwanikwa aine mhosva yekukonzeresa kumiswa kwemutambo. Izvi zvasimbiswa nemubatanidzwa wezvikwata wemasemifinari waitwa nhasi masikati uyo wati Harare City ichisangana neBulawayo City kozoti chikwata chichasara pakati peShabane Mine neCapes United chichizosangana neHow Mine. Izvi zviri kureva kuti hapana dzokororo ichaitwa yemutambo weCapes United neShabane Mine sezvo masemifinari aya ari kufanira kutambwa mukupera kwesvondo rino. Pamusoro pezvo hapana kupikisa kwemutongo uchapiwa nhasi manheru sezvo pasisina nguva yekuti pikiso iyi igarirwe pasi masemifinari aya asati atambwa. Mukuru wekumahofisi eCapes United vakabechitima varamba kutaura nezvemakwikwi aya vachiti ivo vakamirira kunzwa kuti mutongo uyu uchafamba sei. VaHope Chizuzu avo vanga vakamirira Harare City mumubatanidzwa waitwa uyu vanoti vari kufara zvikuru nekuti vachasangana neBulawayo City makwikwi aya.
Troy yabuda zvakanaka kwatiri nekuti kutamba neBulawayo City pachinguva chakaita sechino zvakatinakira nekuti kochi wedu isusu Pilani Bifinqi akambokocha chikwata cheBulawayo City saka ane zvizhinji zvaanoziva nemastrength nemaweaknesses echikwata cheBulawayo City ende isusuwo mukugadzirira kwedu taigadzirira takatarisira kutamba nezvikwata zvinenge zviri kunetseka muleague semanetsekera atiri kuita saka kubata Bulawayo City mudraw ndofunga kwatinakira.
Vanga vakamirira humai mubatanidzwa uyu vailindile chuma vanoti vari kutarisira kutora mukombe uyu pamwe chete nekumirira nyika muCAF Confederation Cup gore rinouya. VePremier Soccer League vari kuda kuti makwikwi aya pamwe chete neLeague apere musi wa30 mbudzi usati wapfuura kuitira kuti vapedzipa mukana wekunyoresa neCAF zvikwata zvichamirira nyika muAfrica gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chethe connection nhasi tiri kutarisa urongwa hwekunyoresa kuvhota. Varipo here vasingadi kuvhota musarudzo dza2018? Kana varipo tipei zvikonzero. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni ntungamiri Nkomo.
Tinotenda Ntunga sezvo nguva iri yapera regaiti mbotarisa musoro inawo zvakare.
Vanotengesa mumigwagwa zviri pamutemo muHarare vanoti vari kunetswawo nemapurisa panguva iyo anenge achinetsana nevanotengesa mumigwagwa zvisina mvumo.
Vamwe vagari vekwamutare vanoti havasi kufara nekuti amai Grace Mugabe vasimudzirwe vachiitwa mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika paCongress yeZANU PF.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka yane mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu tokusiya imina Chris Gande munaudze isindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 17 Mfufu 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Futhi lapha sesithole nzima, lapha sesithole nzima, angazi ukuthi eZimbabwe bayafuna ukuthi sihlale njani. Ngoba amapolisa lawa ekhanzulu lawana athe ebuya lapha ekuseni sabanika imali, bethatha imali besithi bayasiyekile ukuthi siyenze umsebenzi. Hatsho siyasisebenzela naphi izithela phisi ebuya la isigijimisa esichotshanisa.
Ukubothwa kanye lokuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni zasemzikini yedolobho leHarare kuqhubekela phambili.
Kwazi kuthiwe leli qembu libuthayo lidliwe kumbe kuthiwe linotiwe sethumbu. Iyale ndlela zokuthi liqhubeke sibusa. So-ke kangisakuboni kulolwazi selokhu siqhubeka semncintiswaneni esaziyo ukuthi oza kuwina ubani.
Lanxa abenhlanganiso ezizimeleyo lamamabandla ezombusazwe bekhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobuningi kukhetho luka-2018, bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngokwenza lokhu. UMongameli Robert Mugabe usukume eHarare izolo elibhekise kwele Uruguay ukuyangena umhlangano wenkokheli zamazwe omhlaba ophathelane lezempilakahle wokuhlaziya ngemikhuhlane engathelelwanayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukubothwa kanye lokuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa izitaladeni zasenzikini yedolobho leHarare kuqhubekela phambili. Kuthi lalabo abathengisela endaweni ezibikwa zisemthethweni labo bakhala ngokuhlangana lenkinga ezokungatholi abazothenga. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekungesi kamangwele kugundwane njalo namuhla lapho amapolisa akade ekhaphane lakamasipala abedolobho leHarare ezitaladeni bethwele imvubu kanye lentuthu ekhitshayo begejimisa labo abaphila ngokuthengisa. Intatheli ndaba zeStudio 7 zizibonele ngawazo amapolisa ebopha kanye lokutshaya abathengisa impahla zokugqoka ezimoteni zabo kuzitalade eziseduzane lendawo eyazakala kakhulu enzikini yedolobho leli eyaziwa ngokuthiwa yiZimex Mall. Umnumzana Timothy Msimanga ngomunye wabaphila ngokuthengisa impahla yokucecisa emoteni. Yena ke uchasise ngalokho ahlangane lakho.
Futhi lapha sesithole nzima, lapha sesithole nzima, angazi ukuthi eZimbabwe bayafuna ukuthi sihlale njani. Ngoba amapolisa lawa ekhanzulu lawana athe ebuya lapha ekuseni sabanika imali, bethatha imali besithi bayasiyekile ukuthi siyenze umsebenzi. Hatsho siyasisebenzela naphi izithela phisi ebuya la isigijimisa esichotshanisa. Angazi asazi ukuthi siyenze njani sibile. Mina angisakwazi, sengikhathele ngoba imali sebesibhadalile futhi laphana ukuthi istand yami ngiyabekelayo ngibhadalile banamba sesichotsha sebesigijimisa sebesitshaya futhi.
Umnumzana Benson Takawira yena ophila ngokuthengisa okusemthethweni impahla ezifana lezigqizo, amawatchi kanye lempahla esebenzisa ezamagesi layo uchilo ahlangane lakho.
Andoda ukhanya lobunzima lapha. Mina ngizothengisa impahla ezimesimo lapha. Ngithenge ngithi ngiyaphakisha impahla zami ephutini lemota. Apho ngibona amapolisa asefikile. Ngisho ukuthi ngithenge ngingabona amapolisa asefikile. Mbunguzwe inkwelo. Awethe cha inkwelo omunye gijima okunye wazophosa wagxoshwa emota sofika amapolisa. Athi ngiyathi ngabona sengigontsholezelwa ngamapolisa apho safika 7. Abantu yobha banjikela emoteni yabo. Ngizokweqa emoteni zifike erobotini. Ngizokubaleka ngangena phakathi kwabantu. Ngangena ejoyina sithi lapha. Okomoto enzonzo olandela laba lomunye wami endingisa la. Ngikhuluma nje umhlane wami obuhlungu akamfaba amfaka imvubo hayi ubuhlungu mfowethu.
Omunye umama osebenzela eHarare unkosikazi Sazini Sizina uthi ukuxotshaniswa akwenziwe ngamapolisa kuyamethuza ngoba yena ebhalise ngokusemthethweni.
Ngiphathanga kuhle ngoba ngangithembele ekuthengiseni kunokho engangikwenza. I-school fees abantwana bami yikho lapho engangithatha khona, imali yami ye-rent, imali yokudla yikho lapho engangithembele khona. Njalo njengomuntu oyele license, engangithenga i-license, ngibona isifile kungalungelanga ukuthi ngixotshwe emsebenzini lo engiwuthembileyo.
umnumzana Mfundo Mlilo umqondisi wenhlanganiso yezakamizi zaseHarare e-Combined Harare Residents Association ehlaziya njalo ngezombusazwe yena uthe njengenhlanganiso abavumelani lokuhlunyezwa kwalabo abaziphandelayo.
Njengenhlanganiso emele uZulu siyaphikisana lomansipala lohulumende abafuna ukukhipha ngathi abathengisayo ngokubahlukumeza ngokubathathela izinto zabo abazisebenzisayo emsebenzini wabo. Lokhu siphikisana lakho ngoba thina njengenhlanganiso sibona ngathiwa ngakukho semthethweni. Umansipala lohulumende badinga ukuthi ilizwe kumbe ngathi idolobho likhangeleke kuhle bengakhangelanga esingathi yi-livelihood kumbe ukuphila kuhle kwabantu.
Ukubotshwa kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni kulandela iziqondiso zikamongameli Robert Mugabe. Yena othe labo abathengisa edolobheni leHarare baphazamisa uZulu ohamba ezitaladeni. Amabandla aphikisa yona athi alethemba lokuthi lokhu okwenzakalayo kuza kwenza ukuthi abantu beqakathekise ukuvota ngomnyaka ozayo ukususa umbuso obahlukumezayo. Ngimele iStudio 7 seHarare nguGibson Bebe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqale mhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kula ma centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikalani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emathebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Emathebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuyi, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsite yethu ethi www.voaindebele.com.
Lanxa abenhlanganiso ezizimeleyo labamabandla ezombusazwe bekhuthaza uZulu ukuthi abhalise amagama kuluhlu lwabavoti ngobuningi kukhetho luka-2018, bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngoba sesiside isikhathi belokhu bevota kodwa kungela nguquko. Omunye wabo okhulumelo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ngumnumzana Ndlangamandla Khumalo.
Kodwa singaboni utshintsho lwakhona, siqhubeka lokhu esihamba sisiyafuhla kwaze kuthiwe leli qembu libuthayo lidliwe kumbe kuthiwe linotiwe ekhethweni yale ndlela zokuthi liqhubeka sibuhla. So-ke kangisakuboni kulo nqinti ukuthi kuthiwe lokhu esiqhubeka semncintiswaneni esaziyo ukuthi oza kuwina wobani.
Kodwa njengomuntu osakhulayo Khumalo, ungathi into elokuhlakanipha na phakathi ukuthi ungaphatheki kunhlelo ezingahlela elakusasa lakho?
Kuvele kuleli lizwe akusela kuhlakanipha, akusela kuthuka, ngoba izwe leli abantu abafunde kakhulu kodwa nje siqhubeka sihlupheka. So ngazi ukuthi wena uhlakaniphile ohleli mojongo befoma ibandla akakulela abalifomayo wakungabafana abafunde kakhulu ababehlakanipha ukuthi by forming this party they're going to win election. Kodwa nje kwehlukule khona lokho, thina lapha eZimbabwe engani siphila kuma-18th century emuva, ngoba indlela esiphila ngayo ayisafuni ukuhlakanipha kwalo yikona ezinsuku.
Vakona yi nobaziyo abacabanga njengawe Khumalo.
Abaningi kakhulu uzathola ukuthi inani labantu abazalegeza izaba lincane kakhulu kule nketho zonke ezayihlukileyo emuva ngesizathu sibonise ngesihlelo sokuthi abantu sebediniwe ukuthi bebelokhe bevota kodwa khona kuzaphuma impumela efana nayo.
Alo ke ngumnumzana Ndlangamandla Khumalo ohlala koBulawayo ongomunye wabathi kabasoze bavote kukhetho oluzayo ekhuluma le Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Uhlelo lwethe connection namuhla sixoxa ngohlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho luka 2018. Bakhona na abangafuna ukuvota kulolu khetho. Nxa bekhona yiziphi izizathu? Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook leVOA Ndebele ukuze lingene kuhlelo. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo.
Umongameli Robert Mugabe usuke eHarare izolo elibhekise kwele Uruguay ukuyangena umhlangano wenkokheli zamazwe omhlaba ophathelane lezempilakahle oqoqwe inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization iWHO. Lumhlangano ojonge ukuhlaziya lokuphana amacebo owekuyehlisa inani lababulawa imikhuhlane engathelelanwayo enjengowetshukela wenhliziyo owemvukuzane leminye. Inkokheli le ikhangelelwe njalo ukuphana amacebo langendlela zokuthi amazwe la angalandela njani iziqondiso zokuvimba limkhuhlane lapho kusiyafika umnyaka ka-2025. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zikahulumende wakwele Somalia zibika ukuba sezimise uhlelo lokudinga izidumbu laba ngaba besinde engozini yokudubuka kwebhomba esikodlweni salelo lizwe iMogadishu. Abantu phose abangamakhulu amathathu i-281 bafile kuleso sehlakalo, balimala phose amakhulu amane. Inkulungwane lenkulungwane zabantu besiRohingya babikwa becapha umngcele wele Myanmar besiya kwele Bangladesh bebalekela impi yomdeni esiqhamuke kulelo lizwe. Uhlangothi olubona ngeziphephele enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olwe UNHCR lubika ukuba kulabantu abaphakathi kwenkulungwane ezilitshumi lezilitshumi lanhlanu, i-10,000 kumbe le-15,000 abasemngceleni weBangladesh ababaleke ngemva kokutshiselwa imizi yabo. Impahla emqoka empilweni kaZulu efana lamafutha okupheka lesepha lokhu kusilela elizweni kulandela ukuthengwa kwayo ngobuningi okwenziwe nguZulu ekupheleni kwenyanga edluleyo. Amadolobho amancane lasemaphandleni yiwo abikwa elodubo olukhulu. Abanye abakhulumele Studio 7 bathi lukhanya selusabalala loludubo okokuthi lulakho kufinyelela lasemadolobheni amakhulu. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-PDP uthi loludubo lungabe solwenziwa. uxolo balaleli imtshina yethu ingani ayihambi kahle kodwa ke sizaba silokho sizama ukuthi siliqhubele inhlelo zethu zensuku zonke. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Impahla emqoka empilweni kaZulu efana lamafutha okupheka lesepha lokhu kusilela elizweni kulandela ukuthengwa kwayo ngobuningi okwenziwe nguZulu ekupheleni kwenyanga edluleyo. Amadolobho amancane lasemaphandleni yiwo abikwa elodubo olukhulu. Abanye abakhulumele Studio 7 bathi lukhanya selusabalala loludubo okokuthi lulakho kufinyelela lasemadolobheni amakhulu. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-PDP uthi loludubo lungabe solwengezelelwa yikusilela kwemali emabhanga.
Ye ngikubonile ngamehlo kangikuzwanga. Udubo ke lalokho esingathi ngama-basic commodities ngesilungu luqhubeka lusiya phambili ikakhulu ke ezindaweni eziphandle kwedolobho elikhulu lakobulawayo. Ungahamba ePlumtree kuyashota, kuzokushota ne-Coca-Cola kayitholakali, kubangelwa inala i-price distortion ekhona. Kuthi kobulawayo lalapho kungashoti khona uzathola ukuthi ama-prizes atshiyana. Kule price ye-RTGS esingathi thina ku-transfer, bese siba ne-price ye-bond, bese siba ne-price ye-US dollar. So ama-prices-ke asetshiyene ehlukile sibili mathathu, okusenza ukuthi-ke kube nzima ukuthi abantu baphile njani, ikakhulu thina esingisizimota. Ungahamba-ke lapho abathengisa khona amaphathi ezimota, ama-prices ayehlukene kakhulu sibili. Yikho-ke udubo-ke lwemali aluzange lube lula, zange ke lwehle, lokho lukhona. Ukuthi i-price distortion i-bond nothi yabona lengasebenzi yabathi imali yayemukeleke endaweni eziningi. Bese kusethi ofuna ukuthenga ngaphandle kwelizwe, okokuqala nxa imali yakhe isebhukwini sekhadini yebhenki, kumele aqale ayeyitshintsha athengise, ayithenge ingama-bond. Angayithenga ingama-bond aphinde futhi ayethenga i-US dollar. Ekugcineni ke imali leya besiluze ivalu ke ngathi nge-50%. So into enzima ke udube ehlangana nalo eZimbabwe kulezi nsuku.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabahluza amafutha okupheka e-Oil Producers Association umnumzana Busisa Moyo uthi udubo lokusilela kwamafutha okupheka solunganeno njalo bakhangelele ukuluqeda kunsukwana ezilandelayo.
Udubo siphezu kwalo, siyalusebenza ukuthi sicubungule siqede ukuthi iZimbabwe athole amafutha emalahla. Sisebenza lapha le Reserve Bank, le Ministry of Industry, ukuthi sikulungise amafutha abekhona. Ya imali yamanye amazwe le esithi foreign currency ibihlupha, kodwa abe Reserve Bank sebesihambise phambili ukuthi sithole uncedo ngokuphangisingami ngemva kwabanye labo abamelele ukuthola lezi mali.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga kwamanye amazwe bethengisa elizweni umnumzana Dennis Juru uthi sokulabaningi abathenga impahla kwele South Africa bethumela izihlobo labangane eZimbabwe. Kodwa umphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi impahla ethengwa phandle kwelizwe ibingasandanga elizweni ngenxa yomthetho owenqabela impahla yakumanye amazwe ukuthi ingene elizweni.
Hayi, bese kungasekho lokho, saba le-SI-64 ebiyona i-instrument ebisithi lokho esikwanelisa ukuthi sizenzele khona ezweni singakuthengi ngaphandle. Bese kuncedile kakhulu amakhampani amaningi abe-manufacture i-cooking oil, amasepa, lezigqoko, lezinto ezinjalo. Bese kubancedile kakhulu ngoba bekungasela bantu abavunyelwa uku-importa izinto zonke lezi ezazi ku-SI-64. Ngaleyo ndlela i-manufacturing sector yethu ibisithuthuka kakhulu. okuthi ukuthi sithemba ukuthi kuzahlala kunjalo ukwenzela ukuthi umkhonomo wethu uvuke.
Ekupheleni kwenyanga edluleyo, okunye obese kusilela ngamafutha ezimoda, kodwa okwakathesi yabikwa esetholakala lula lanxa osekuhlupha intengo eyehlukaniswa ngokuthi umuntu uthenga ngayiphi indlela. Njengesibonelo, nxa uthenga ngemali yakwelemelika intengo inganeno, kodwa nxa uthenga ngokuswayipha ikhadi lebhanga intengo yakhona ithe xaxa. Kube isimanga esikhulu kuZulu wakobulawayo ukubona inkalakatha yesikepe esilungiswe eHarare inkampani yeGDI Boat Manufacturers. Isikepe lesi besikuhambo lokuya eKasane emngceleni weNamibia, Botswana leZimbabwe, lapho esizasebenzela khona sivela eHarare. Ubathabile Masuku siphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umsebenzi uke wamampoko obulawayo lapho kubonakala isimanga senkalakatha yesikepe sidonsa ngenqola yemota sisedlula edolobheni leli siqonde emngceleni weNamibia, Botswana leZimbabwe eKasane lapho esiyasebenzela khona. Ekhuluma leStudio 7, umalungisa isikepe lesi umnumzana Forbes Wadira uthe sibathethe inyanga ezilithumi ukuqeda ukusakha.
Isikepe lesi sithethe inyanga ezilithumi kwenziwa. Isikepe lesi si 110 tons. Njalo sisuke laso eHarare ngesonto edlulwe lapho esenziwe khona. Sahamba via Maswingo, sibalekela imigwaqo yaseGweru egcwele ama roundabouts. Kathesi sendleleni sivela kobulawayo sisiya eKasane lapho esiza besisebenza khona emfuleni omkhulu uZambezi.
Omunye wabakade bebukele lesi simanga ngonumzana Maxo Sibanda othe lokhu kuyajabulisa kakhulu ngoba kuveza sobala ukuthi ilizwe lingalunga.
Yadaba kakhulu ukubona isikepe esinje sokuthi lali lizwe leli noma lingalamali liyakwanisa ukulungisa izinto ezinhle kangaka.
Uriki Moyo omunye layo obebabaza isikepe lesi ugcizelele ukuthi lokhu kuveza ukuthi ilizwe liselabo ubungcishi bokuthi libuyele esimeni salo sokuba lamakampani alungisa izinto ezilohlonzi ezingaqinisa umnotho welizwe.
Kusingaka siyamangalisa ukuthi sibone siyifika khonapha kobulawayo. Kulesinye sakhe sasibona kudala kodwa sasingafiki kulesi. Lesi hayi imbona nthwa sizulile sibili. Yinto enhle ukuthi sibone into enje imisebenzi yakhonapha eZimbabwe. Ngiyathemba nje ukuthi labaye abantu abakhangeliyo babebona bebabaza sibili ukuthi hathi laseZimbabwe kunezinto ezinhle eziphumayo. Ngoba isikepe sonesi ngabe nje kule madamu kobulawayo ngabe sithi sihlale sibili athi singahambe siye sigada. Ngoba hayi sihle sibili kuyababazeka kuyamangalisa sibili njalo into ethokozisayo.
Isikepe lesi ngobukhulu baso nxa sihamba emgwaqweni siyabe sivimbe indlela zonke okuyikho okwenze ukuba sisebenzise umgwaqo weMaswingo ngoba singenelisi ukuhamba kuma roundabout asendleleni yeGweru. Amakampani amaningi aweZimbabwe awasasebenzi kuhle ngenxa yokuswelekala kwemali elizweni. Iningi lamakampani ayesebenzela kobulawayo seyavala okwenza uZulu waleli dolobho aswele imisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile Masuku.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika selesule izijeso zenodo lokuthengiselana okwasuku leminyaka engamajumi amabili zafakelwa ilizwe leSudan. Imelika ithi yenze lokhu ngenxa yokuthi ilizwe leSudan selenelise ukwenza okunye okumele likuguqule ukuze kwesulwe izijeso lezi. Okuguqukileyo kugoqela ukumisa impi eDarfur, South Kordofan leBlue Nile ukwenza ukuthi abancedisa abantu bangene kahle elizweni leSudan, ukungalwisani labantu beSouth Sudan, ukusebenzelana leMelika ekulwisaneni lamalecatsha kanye lokulwisana loJoseph Kony lamalecatsha akhe awe-Lord's Resistance Army. UHeather Nwed, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe olwe-State Department, uthi ilizwe leSudan litshengisa ukuthi lifuna ukusebenza lelizwe leMelika ngendlela ezijiyeneyo. Kodwa-ke kuningi okumele kwenziwe ukwenzela ukuthi amazwe la adlelane okuphakeme. ubudlelwano okumele bukhuthazwe bukhoqela ukuncedisa inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zingene endaweni ezijiyeneyo ukuthi ilizwe lesiSudan lingephuli ilungelo loluntu njalo lihloniphe inkolo zabantu lokuthi ilizwe leli liyekele ukudlelana leNorth Korea. Uhulumende weSudan usevezele ilizwe leMelika ukuthi useza kuma ukuthenga izikhali eNorth Korea. Esinye isiphathamandla sikahulumende weMelika sithi bazahlolisisa konke lokhu njalo bekulandele ngemfanelo. I-Melika ithi lokhu isekela isinqumo senhlanganiso yamazwe wonke omhlaba e-United Nations esokuthi umongameli Omar al-Bashir ayemiswa emthethwendaba we-ICC kulandela ukubulawa kwabantu abaningi eDarfur lezinye indawo libutho leSudan. Ele-Melika lithi bonke abalamacala okubulala abantu eDarfur lendaweni ezinye ezijiyeneyo kumele bajeziswe.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota. Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kula ma centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova, Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikalan, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingo, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emachebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Emachebeleland South, Mzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuni, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsayithi yethu ethi www.voaindebele.com.
Asambeni siyovota, sibhalise, sivote. Siyalugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lanxa benhlanganiso ezizimeleyo lamabandla ezombusazwe bekhuthaza uZulu ukuthi abhalise amagama ukuya ukuvota ngobuningi kukhetho luka-2018, bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngokwenza lokhu. Abe-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube bathi okwenza uhlelo lokubhalisa abantu longahambi kahle elizweni kungasebenzelani kuhle kwehofisi kamsitheli lekomishini yokhetho e-ZEC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.